Pari zvinezvi tiri kuita bishi tichimhanya mhanya kuti tinge tigadzisa nyaya yemvura. Dambudziko riripo panyaya yemvura ndechekuti nderekuti mari yekutenga makemikals yakuwandisa nekuda kwekudonha kuri kuita dhora remuZimbabwe. Pataishandisa mari inoita 3 million tichiri pa1:1, iko zvino zvitakuda kushandisa mari inoita 45 million RTGS kuti titenge madhora ekuAmerica mashoma-shoma anosvika 2 something million kuti tinge tichitenga makemicals. Chanyanyonetsa ndechekuti hatisi kuwana rubatsiro kubva kuvanofanirwa kunge vachitibatsira, vakaita Reserve Bank rwakanyanyisa kuti tinge tichitenga makemicals anopedza mwedzi mitatu zvinodikwa zvaisimboitika. Pari zvinezvi tinogona kuwana mari shoma-shoma ekuAmerica inotenga makemicals emazuva mana, 4 days. Patinopedza 4 days ipapo tinenge takusungirwa kumhanya-mhanya, ende munoziva mamwe makemicals acho haatengwi muZimbabwe, anotengwa kunze kwenyika. Mune makutuma vanhu neusiku masikati barira mhanya kuti munotenga kwaanogadzirwa ikoko, dzimweni dzenguva munosvika kusina. Saka hazvichesina kurongeka sezvazvaive. Zvimwe zvinoitika ndezvekuti mitengo yemvura yacho semabhadharirwo ainoitwa nevanhu yamitengo mushomanana, isingachakwanisi kuwana ikabatanidzwa ikaita simba rekuti itenga mari yekuAmerica.
Vagari vanotambira here zvamuri kuvaudza uye vanonzwisisa here?
Vagari ngavanzwisise kuti madhamu ati kutaura kuti tinopa mvura nawo aya akava kwakare 1952. Saka izvozvi ndanga ndichichema kuhurumende kuti dai mavaka kunzi Musami nemuda dams kuti tinge tichibatsirana. Harare yaremerwa zvisingamboiti zvekuti pari zvinezvi tinopa mvura zvimba tinoipa mvura padimba bandiko re snake park apo. Tinopa zvemvura ana Goromonzi pabandiko rana Caledonia uko. Tozopa mvura kuChitungwiza. Tozopa mvura kuNorton. Tozopa mvura kuRua nekuAirport. Nesuwo zvakare muHarare. Ende vazhinji vari kupuwa mvura iyi kubhadhara kwavo kunonetsa. Kuti tivanyime tinosvika kukonzera zvirwere. Saka dambudziko ratasangana naro nderekuti takombwa papoto yaakuita iki. So kubva 1952 kusvika nhasi zvinonyadzisa kuti hapana chivakwa chitsva chakaitwa nesu chinoita kuti vanhu vedu vawane mvura pari zvinezvi. Ingoitarisiro chete kukanzuru dai yati pamvura, asi mvura iyi yashoma, inosungirwa kuvakwa imwe madhamu matsva.
Saka moita sei nenyaya iyi?
Ndinokumbira kumaMPs edare muparlamendi, ZANUPF neMDC nevamwe vose kuti yanguva yekubatana kuti musapasise budget muparlamendi rinenge risina mari yekuvaka madhamu matsva nekuti munourayisa vanhu. Zviya zvekuheklana nekuita mafanizi muparlamendi mbosiyai zvina zvisina kumira zvakanaka. Tinoda kuvakwa kukuva kuti kudhamu rivakwe rekunzvi nemusami nemuda madhamu matatu iwayo avakwe. Mukangopasa henyu bhajeti muchifunga kuti kanzuri ichapa vanhu mvura nemafanizi aya anoitwa muparlamendi hazvisina kumira zvakanaka baba nhiya. Ngatishandei pamwe chete tigadzise dambudziko iri.
Vagomba, kana makatarisa nyaya iyi kuti yava nenguva yakareba chose ichinetsa, zvino vanhu voita sei? Hongu tinonzwa kuti munokumbira kuti hurumende dene yadari, dene hurumende yadari, asi pari zvino vanhu havana mvura, vari kunetseka. Zvoitwa sei kuti vanhu zvivaitire nyore?
Iya, pari zvinezvi takagadzira mabhauzazi anosvika 20 ekutora mvura tichiendesa nzvimbo dzakaomerwa. Zve takaisa mari parutivi yatiri kuda kumhanyisa kutsvaga atioti mamobile and mobular modular treatment plans ekuti tinge tichisungiridza. Tinenge takungosvaga kuti pane mvura ndepapo tonosungirira chinhu ichocho chogenerata mvura topa vanhu. But zvese izvozvo mazano aizvozvi atingati short term. Chokwadi chacho chacho ndechekuti long term strategy yedu inosanganisira kuvakwa kwekunzvi nemuda nemusami dam. Ende izvi zvinhu izvi zvandiri kutaura izvi zvinhu zviri muzvinyorwa zvakasosiiwa nevarungu muma 1979. kuti kana tichienda mberi ngati gadzirisei asi hasati zvagadzirwa. Saka zviripo ndezvekuti ndichatsvaga minista wemvura vaperezishiri ndichataura zvakare naminista wedu waJulai Moyo kuti timboita water conference yekuti tiri papi inouya maMPs vemari, mainjiniya vese, munhu ari muHarare ari concerned neupenyu hwevanhu, anokoshesa kurarama kwevanhu ende anokoshesa kuti kurarama kwevanhu kunoda mvura. Toita meeting iyoyo yatichaparura zvikamu zvine chekuita kuti iwe uchaitei, inini ndichaitei. Tosiya nyaya yekungotarisira kanzuru chete, izvo zvimwe zvezvinhu zvacho pamutemo zvisingaitwi kukanzuru zvichiitwa kumabazi ehurumende.